Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 15 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Magweta akwira kudare reparamende nechikumbiro chekuti gurukota rinoona nezvokudzivirirwa kwemukati menyika rimanikidzwe kutuma mapurisa kuti atsvage nhengo dzebato rinopikisa reMDC Alliance. Zimbabwe Council of Churches inokurudzira hurumende kuti ikurumidze kubatsira vanhu vave kufa nenzara mumatunhu eMatebeleland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gweta riri kumirira nhengo dzevechidiki dzebato rinopikisa reMDC Alliance, idzo dzinofungidzirwa kuti dzakapambwa nezuro, rinoti vakwira kudare reparamende nechikumbiro chekuti gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe vamanikidzwe kutuma mapurisa kuti avatsvage. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vange vasiri kudaira nharembozha yavo pamwe naivo vakazembe. Vakapambwa vanoti muzvare Joanna Mamombe, vanova mumiririri weHarare West mudare reparamende. Mutevedzeri wasachigaro weYouth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri, uye mutevedzeri wemunyori wezvokufambiswa kwemabasa muzvare Netsai Marova. Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta revatatu ava richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bamu.
Pari zvino havasati vawanikwa uye hapasati pave neruzivo rwekuti vakachengetedzwa mupolice station ipi chaiyo. Tamboedza kukurukura nemapurisa kuti vatizivise kuti vakachengetera maclients edu papolice station ipi chaiyo, asi mapurisa haasi kuda kubuda pachena kuti vakavachengetera papi chaipo.
Saka matorawo matanho api kuti vari kushaikwa vange vachiwanikwa vachidzoserwa kuhama dzavo?
Danho rekutanga ratatora kunyura tsamba kumukuru wemapurisa tichibvunza mibvunzo iyoyo kuti ko maclients edu amakasunga nezuro mukataura moga kuti mavasunga makavachengetera papi, uye vane kodzero yekuti vasangane nemagweta avo vataure nemagweta avo. Saka tichiri takamirira minduro patsamba iyo yatanyora, asi patazoona kuti minduro iyi haisi kuuya ende hapana tarisiro yekuti mapurisa achapindura, tazotura rimwe danho rekuendesa nyaya iyi kudare guru tichikumbira dare guru reZimbabwe kuti ripe mutongo wekuti vanhu ava vaburiswe kubva pavari nemapurisa, kana kuti patorwe matanho ekuti vanhu havatsvagwe uye vawanikwe.
Asi pamutemo kuri kuti vari mumaoko emapurisa vanofanira kuumiswa pamberi pedare kwapera nguva yakareba sei?
Pari zvino hapana mubvunzo wekuti vari mumaoko emapurisa here kana kuti kwete. Chokwadi ndechekuti vari mumaoko emapurisa kana iwo mapurisa acho akazvibvuma oga nezuro zvikabuda mumapepa ese emuZimbabwe muzuva ranhasi. Saka hausi mubvunzo wekuti vari mumaoko emapurisa here kana kuti kwete. Vari mumaoko emapurisa. Zvavari mumaoko emapurisa vanofanira kunge vamiswa pamberi pedare maawa 48 asati apera. Tichitarisa nenguva dzavakasungwa, vanofanira kunge vamiswa padare 3 dzemasikati dzisati dzasvika, sevanhu vakasungwa dzave kurerekera kuma 3 dzezuva rodoka.
Si izvi zvinorevei chaizvo kwamuri imi semagweta anorwira kodzero dzevanhu kuti nyaya dzekupambwa kwevanhu dziri kuramba dzichienderera mberi munyika umu?
Zvinongoburitsa pachena kuti Hurumende ya Zimbabwe haisati yave kuda kuzadzisa kodzero dzevanhu. Haisati yave nechivimbiso chekuti inogona kuchengetedza kodzero dzevanhu. Zvakare takatarisana nemashoko akataurwa nemapurisa nezuro abuda iwo muHerald muzuva ranhasi. Zvinotaridza kuti kana iwo mapurisa pache zvavo havasisirivo vari kuita basa rekuchengetedza mutemo.
Ko sei muchidaro kuti mapurisa haasiriwo anenge ari kuchengetedza mutemo sezvinotarisirwa pasi pebumbiro remutemo wenyika?
Nekuti havangatauri kuti vakasunga vanhu asi havasi kuziva kuti vanhu vakasunga vakavachengetera pai. Ndozvinongotaridza kuti mutemo hausi kuchengetedzwa muZimbabwe. Izvi chitangira nemapurisa achanofanira kunge achichengetedza mutemo, ndo vari kutotanga nekuutyora.
Gweta vaJeremiah Bhamu vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende nezuro yakazivisa nezvemutemo uyo unotsanangura mamiriro achange akaita mari itsva yemapepa yemadhora 10 nemadhora 20 ichatanga kushandiswa munyika munguva pfupi inotevera. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti danho iri harina zvikuru zvarinoita mukugadzirisa kushaya huremu hwemari yemunyika kunze kwekungoderedza huwandu hwemari inenge yotakurwa nemunhu achinotenga zvinhu zvake kuzvitoro.
Sekutaura kwatakamboita muzvirongwa zvapera kuti mari yemuno muZimbabwe iri kubona muhuremu, danho rekuunza mari dzakaita sedzine madenomination ari pamusoro 10 ne 20 zvinongosimbaradza nyaya iyoyo yataitaura yekuti mari haichina huremu. Saka kuisa madenomination ari pamusoro kungobatsirawo kuti vanhu vafambe nemari shoma kunotenga zvinhu zvinenge zvisingachanyanyi kureva chinhu, nekuti mari yacho yanga yakutakurika yanga yakawanda. Izvo zvinhu zvacho zvaunoda kutenga zvinenge dzimwe nguva zvichikwana muhomwe.
Danho iri rine zvarinorerutsa here tichiona kuti vanhu vanga vachichemawo nekuti vari kushayiwa mari kumabhanga uku?
Danho iri ringangoita serinorerutsa kuwanikwa kwemari mumabhanga kwechinguva tishoma shoma. Takatarisa kuti mumabhanga machona vanhu vanga vachipiwa mari inokwana kuita $300 pazuva, asi mari idzi dzikazowedzera dzinopiwa vanhu pazuva uye nekuderera kuri kuita huremu hwemari iyi, tinoona futi kuti manje manje kunengwa kudiwa mari dzine madenomination ari pamusoro, nekuti iyo inenge isingachanyanyi kutengawo zvinhu zvakawanda. Saka iko zvino pachaitika kuti vanhu vachadawo kuti vawedzerwe mari dzavanotora mumabhanga, uye izvozvo zvichaitika kubudikidza nemari idzi. Asi zvinongotirerutsei hazvo kwechinguva chishoma inyaya dzekutenga nguva dzaiitwa nehurumende idzi.
Iko kuuya kwemari itsva kuva kuchera kune zvakunobatsirawo here panyaya dzeinflation, uyewo nyaya iri kuchemwawo nevamwe kuti nyika yadzokera zvishoma nezvishoma mukushandiswa kweUS dollar kana kwemari yekunze? Pane zvinogadziriswa here apa?
Kuuya kwemari itsva uku hakuna chakunogadzirisa pane zvinyunyuto zvakafanana neinflation. Chikuru iri mhaka yekuti kuuya kwemari iyi hakusi kugadzirisa nyaya dzekuti zvinhu zvakawanda tinotenga kunze kwenyika, hakusi kugadzirisa kuti maindastri edu haasi kushanda, hakusi kugadzirisa kuti mari yacho yemuno haina zvizhinji zvairi kukwanisa kutenga. Saka kuuya kwemari kuchangorerutsa avo vanotakura mari vachida kunotenga, asi hazvisizvo zvichabva zvaita kuti inflation idzikire. Potse napotse ichatowedzera nekuda kwekuuya kwemari iyoyo, nekuti ichakonzera kuti mitengo ikwire. Zvinyunyuto zvevari kuti ngakushandiswe maUS dollar zvinobva pakuti zvigadzirwa zvedu zvatinotengesa muno muzvizhinji zvacho zvatinoshandisa mukuzvigadzira zvinotengwa kunze kwenyika. Saka dai kuti tanga tagadzirisa ipapo kuti maindastri atange kugadzira zvinhu zvakaita sematishu, zvinhu zvakaita sematoothpick, nezvimwe zvinhu zvisina kana nematuro ese zvatiri kutenga kunze kwenyika zvinotichengetedzera mari izvo dzatiri kuendesa ndo zvingatozoita kuti mari yedu ikwanise kutanga kuwana simba kwete zvekuunza mari dzine madenomination ari pamusoro.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti riri kushungurudzika zvikuru nezvarakasangana nazvo pavakaendesa mbatya dzekuzvidzivirira kunana vamukoti vanoshanda muzvipatara zvemakereka mumatunhu eMatabeleland South, Matabeleland North neBulawayo. Munyori weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti vanhu vari muzara uye vari kunetseka zvange zvisingafungirwi nesangano ravo, vachiti hurumende inofanirwa kukurumidza kupindira munyaya iyi. Dr. Mtata vati sangano ravo richazivisa hurumende zvese zvarakaona kuti ikwanise kubatsira nekukurumidza sezvo mudzimba zhinji mune nzara nekunetseka kwevanhu vasingakwanisi kuenda kuzvipatara pasina rubatsiro.
Wambe musangano wataita nezuro nevatungamiri vemachurches eku Western Region, Matabeleland South, Matabeleland North ne Bulawayo provinces ari kuratidza situation yenyika yedu yakaipa zvikuru. Nzara iri mudzimba nekushushikana kuri kuitika mudzimba umu nenyaya yenhamo yakatarisana nevanhu. Vazhinji vaiita zvemisika havasi kukwanisa, vazhinji vanga vachiita macross border havasi kukwanisa, mapinda nzara isingaiti mudzimba. Vanhu vari kugwara havakwanisi kuenda kuchipatara because havana mari. Nhamo yatakatarisana nayo inohlisa matauriro ari kuita vatungamiri vemakereke kufamba kwavari kuita vachiona vanhu zvinonzwisa tsitsi. Vazhinji havanhu vashayiwa tariro. We will be faced in many mental challenges nenyaya yenhamo yakatarisana nevanhu. We need urgent action yekugadzirisa namo ya tiri kutarisana nayo.
Vanozvinzwisisa here zviri kuitika izvi? Vanofungei pamusoro pehurumende uye vanobvumba here kuti pane njodzi yakatarisana nenyika pari zvino?
Vawande vanhu vakawanda vai vachinzwa zvivimbiso zvehurumende zvekuti pane zvinhu zvichauya kuzobatsira vanhu. Vakanzwa mapledges aitiwa edzimari nemagifts nezvimwe zvakadaro, but vanhu vakawanda vari disappointed nokuti zvinhu izvozvo hasati zvakuonekwa. Chavakatarisana nacho inhamo iri mukati medzimba dzavo. Vari kushaya kuti vangawana rubatsiro kunani. Situation yatakatarisana nayo iri dangerous zvikuru nenyaya yekuti vanhu vakawanda vari kufila kuva desperate.
Chii chamunokurudzira hurumende kuti iite nokukurumidza zvinhu zvisati zvanyanya kuipa?
Chekutanga ndechekuti panofanira kuita a full admission yekuti zvinhu zvakaipa, but panoda kuti vanhu vange vane chokwadi chekuti zvakaipa kusvika paextent ipi, nokuti at the moment zvinhu zviri generalized. Kunongonzi vanhu vanoda upfu, vanhu vanoda zvekudya, but kana ukaenda mudzimba mune vanhu families are deeply vulnerable. Nezuro pane nyaya yemuo veteran, a former Zipra o veteran ane chubu ranga richibudisa mvura kubva paside pake, rava nenguva risina kureplesewa nenyaya yekuti haasi kukwanisa kuafforda mari yekuchipatara. Rava nemaburi maburi akaedza kurinama neplastic kuti risaramba richibuda mvura, akapedzisira arisa mubucket kuti afambe akaribata mubucket. These are very sad cases dzinoda kuatendewa urgently. Saka I think panoda a proper honest assessment ye situation. Dochekutanga, I think we need to be honest about the desperation iri mukati medzimba. Then after that, panada a broader intervention. I think afachadi nyaya kuti vanhu vatarise zvinhu izvi in a partisan way. We need to look at it as a nation, how we rescue ourselves from the crisis that we are facing. We know kuti hurumende inogona kunge ina ma limited resources. But it is possible that working together and among my institutions, including my churches, my resources could be sought. International intervention could be encouraged. Kuti vanhu vabatsirike. This situation can leave a permanent crisis in my situations atakatasana now. In a situation like this, people start to recall vangovaita ora pamusoro penyaya ye effect ye my past atrocities, vachiti zvinovarangaridza my past atrocities akaita segukura hundi kuti nhamo yavari kuona iye zvino ndiyo nhamo yavakamboona kudhara. We need to deal with this before it gets out of control.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Dr. Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Kurande kwa orinoti vagarive Blawayo vachawana mvura kubva mupombi dzemvura kamwe chete pasvondo mushure mekunge kanzuru yeguta iri yazivisa kuti kutangidza nhasi kanzuru ichambomisa kushandisa dhamu remvura rentema. NewZimbabwe.com inoti mubatanidzwa wenyika dzeEurope kana kuti European Union yaudza hurumende yeZimbabwe kuti itsvage nhengo nhatu dzeMDC Alliance dzinonzi dzakati fakatika nemusi wechitatu. MuHerald dare repamusoro redzimhosva reHigh Court ratonga kuti zvakatarwa neReserve Bank of Zimbabwe mugwaro raro reReserve Bank of Zimbabwe Exchange Control Directive number R120/2018 hazvisi pamutemo. Reserve Bank of Zimbabwe rakange chiti mari dzevanhu dzekunze kwenyika dzakange dziri mumaaccounts avo dzichachinjwa nehurumende kuti dzive maRTGS izvo zvarambidzwa neHigh Court. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinokwasa pastudio 7 nindinoitwa Maki Dual kuEastern Cape, South Africa. South Africa kwatiri kuno Eastern Cape hazvina kumira zvakanaka. Tanga tichipona nokutengesa mabhavhu nekutengesa zvimwe zvakangosiyana siyana. Manji pari zvino nomunyika wakaite lockdown yakaitika iyi hapana zvinhu zvichafamba kanhu. Nguva yakanzi mabhazi ako kuJoburg kuPretoria kune kwatiri Eastern Cape hapana chance yekuti ungabva Eastern Cape kuti uende Joburg. Saka tanga kutomirira zvese zvatoitika takupona nekuda kwaMwari. Dai vemapati vanga vaitibatsirawo somubatsiro vaanotiita nematisheti panguva yemaerection. Tinoona mapati akawanda chifamba achipa anhu matisheti kudai anga achiita nazvinezvo kuti vanga achibatsirawo somubatsiro vakadaro. Vese nokwasisa westudio 7 zvizvarwa zvese zviri muSouth Africa zveZimbabwe tozokwasisa musi.
Ini ndimurevereka ndiriyo kuno kuwange. Sasuru bhancho rinobuda kugovernment hapana zvatinovona kane mari kane mukani vhere hapana zvatinovona tivanhu. Just ishuga inota $85 isefu iko kuma 200 and something pakarepo unovechinga kuma China kunoforwa 800 bond makamu amunangagwa government mumaboko ama China hapana unomiririra izini.
Magadi vana mukoma wange ndedward life show kuti munopona kwari. Dai vakuru vedu vatinzwiravo Emerson Munangagwa navachamisa vagona kuti vagare pasi vavone kuti shuwa tingaita sei politics dzavo idzokandirana hadina zvadzino shanda nevaiti travel nyasha vabatana then iko zvino mavhoti achiri kure vambosiyana nezvokombe natimboisa musoro pamwe chete tigwisane ne nhau yekorona ine ikonomi yedu kuti tozviita sei ini tozogwa hedu mberi kana zvinhu zvanaka.
Magadi Studio 7, magadi. Ini dambudziko rangu ndinobva kwaMaranda mwenezi. Dambudziko ririko vanhu vamwari vemvura dei matodzerawo magona kuti vanokwanisa vane mukana wekuti vakutigone kutipawo mvura nekuti izvozvi panguva inoti panguva yekorona tinoda mvura. Apa mvura hatina saka ndozvo ndaichingokumbirawo chete kudai magona kutibatsirawo nekuti tiwedzera zvibhorani kunzvimbo kwedu ndochete zvandiri kukumbira plasi chikafu chingaiwo vanhu vamwari kutiwedzere kutipawo chikafu nokuti hatina kurima hatina kuibvisa saka tine dambudziko guru remvura zvisine chikafu tatendamo.
Gadiniko vachamarare vestudio 7 ndafara nhasi wekutaura nemi vatunga vachamarare vestudio 7 inini ndine nyaya iri kundirwadza pamwoyo nyaya yachamisa iyi vari kumutaita seko mukomana ari kudiwa navanhu vezimbabwe avana kupe naDouglas Monzora naKomichi vari kuhwetsa zvavo nguva yavo zvike zvino varege vachivhaira kudaro patiri kuita pamaelections 2023 apa ndobva vachazozviona kuti havadiwe navanhu nokusenzeswa kwavo kwavari kuitwa nezanupf ikokoko vachanzokuona kuti hazvisi kusenza nokuti isu tinongotichamisa ndepurezidendi wedu ndopurezidendi wenyika muri kutaura nhasi aidi mwanza ari kusouth africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dunhu reNew York ndiro rakaona utamu hwechirwere checoronavirus kupfuura mamwe maguta nematunhu ose muAmerica. Kusvika pari zvino, New York ichiri kurasikirwa nevanhu kupfuura dzimwe nzvimbo munyika. Gavhuna wedunhu reNew York vaAndrew Cuomo vakakumbira vana mukoti nevana chiremba nevamwe vari mubasa rezveutano kusanganisira vari pamudandegere kuti vaende kuNew York kunobatsira dunhu iri mukurapa nokuchengeta varwere vane coronavirus. Umwe webakanzwa chikumbiro chavaKuomo chizvarwa cheZimbabwe Muzvare Chioneso Mpofu akange achishanda kudunhu reOhio. Muzvare Mpofu akabva asiya basa raakanga achiita achiti ruzivo rwake rwuri kudikanwa zvakanyanya kuNew York. Muzvare Mpofu anoti kuve mukoti haisi nyaya yekutsvaka mari asi kuti chinhu chinenge chagara chiri muhana yemunhu. Vanoti kune varwere ndiko kune mwoyo wavo. Tabata Muzvare Chioneso Mpofu kuti vatitsanangurire kuti sei vakafunga zvekupinda munzvimbo mune chirwere ichi chiri kuuraya vanhu vakawanda kudare.
Ndakauya bhizinesi dzakabva kuNew York yaitiyo nurses muri kudiwa kuNew York. kuNew York kuri kufiwa but manesis mazhinji apo namamanesis vazhinji anga atisaida kuenda paleave vachitya nechii necovid but manesis akuri kufiwa we need your help. Soini the nesi ndayangozvifunga kuti okay kuriska upenyu but at the same time kana uri nesa unogona kuwana munhu wecovid anyway pauri ikoko whether uri kuohio uri kugeorgia uri kuflorida iriko kwese. Saka bvira ndine kukunzwa kuti kunoti une dire needs apa vaitisa manesis about 200 that we are for. So if you see a place for manesis 210 people a day it means there's a crisis. Kusaka ndakauya because when you look at it vanhu vazhinji vaiti ah munopenga here kwenye kuda mari uda kuenda kuNew York kunofiwa uko but Mr. Wande if you look at it kuti kana ari masoja ukati ndapinda kuita musoja ukaita mavows avo ndaita musoja kana ukanzi kwaane hondo haungati kanda kuenda paleave because kwaane hondo unogara kumba you have to go. Nunza wakapindula basa hiru wakuta msuronji. You knew one day it would come.
Saka vanga vachida kubvudzawo kuti kana kuti vanzwisise kuti kuti munhu aite zvinhu zvakadaro saizvozvo akatenderedzwa nezvinhu zvinotyisa zvinogona kuitika chero nguva unenge achivimba nei unenge achitemba nei chii chinoita kuti munhu adaro
chida kuti adaro ka tichingoti kuti ite nesi checalling ukaenda munesi uchindi kuda mari dzekuva when you come kune zvinhu zvakasaizvozvo unotiza kuti ite nesi unenge wakatoshinga kuti zvinenge pato ita manesi unotora ndekire yaitwe kuti Osia Florence Nightingale yekuti zvichauya zvisini sange ndakazvitarisa saka tagara tiri parisk yekubata zvirwere zvakawanda asi inini hangu personally ndokungovimba namwari kuti mweyamuchei ndionotichengetedza so mumwe munamato wangu wanga uri wekuti everyday even izvozvi ndienda kubasa ndinamata kuti mambo jesu ka pakasvika pano panyika maifamishira pavanhu havanondibata zvirwere sachindichengetedzaiwo pandikuva muchipatiremo musabatawo zvirwere ichochichi
saka iko zvinezvi muri kushanda sei chii chamuri kuona
manumbers adzika sitereki vaimbofa kuma700 nasa ndauya hangu imi ipapo edei in New York ezi manumbers adzika kuma200 asi vanhu vachiri kungofa for example nezuro ndakaenda kubasa nande mapatients matatu nezuro 2 akafa vese nezuro 1 akafana 8 o'clock makuseni mwambazva kuma4 o'clock ndazopedza basa ndane patient 1 vamwe varwere 2 vatofa saka vanhu vachiri kufa asi zvanamba adzikira zvavo
ko zvekuzvidzivirira munopiwawo zvakakwana here
aiwa a izvi totopiwa zvakakwana unotopiwa uchingosva kubasa wopiwa zvimabhuti zvai zvokupfeka wopiwa regaundi rako wopiwa zvekuisa musoro wopiwa masi yako mamasi unopiwa maviri yatoti N95 iya nesejika zvekuisa pamusoro pacho saka mapppe ya iriko tikupfeka zvese zvako zvakakwana vanhu tichafunga kuti tinekuti manumbers adzika saka zvapera inini hangu pesoni ndotya kuti pamwe second wave ka ingatoita worse than the first wave nekuti tokonti makambani akuvhura vanhu vatanga kufamba-famba muno munyuyo kuchero ndiko vanhu vatomba vasina mamasiki vakazorora zvavo kurelaxa vachita zvino zvekuti aiwa zvakatoya zvakapfuura hasati zvapfuura togona kuibata futi tikadzokera futi pakati pekuti vanhu vatanga kufa saka ngatirambe tichigeza maoko teka masiki yako garapa usaenda padzidzo nemwe munhu sebera kure nemunhu usashekana neuyu ruoko ngatirambe tichiita zvimwe chiro tachiita zvokudzidzira pakachirwere ichochichi nokuti chichiriko hasati chapera
izvo ndokuona sekuti izvo mashoko anofanira kunzwikwa nevanhu vese vari kushanda muzvipatara panguva inoyi pasi penyika pano pese saka tinotenda chaizvo namashoko enyuwayo tichataura nemi zvekare svondo rinouya kuti mugotitaurirawo zvamuri kuona
aiwa mastein
avo vange vari chizvaro chezimbabwe mukoti Chioneso Mupofu vari parunhare kunew york muno muamerica nestudio 7 Brothers mbereko yakaramba sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi magweta akwira kudare reparamende nechikumbiro chekuti gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika rimanikidzwe kutuma mapurisa kuti atsvage nhengo dzebato rinopikisa reMDC Alliance hurumende nezuro yakazivisa nezvemutemo mutsva unotsanangura mamiriro achange akaita mari itsva yemapepa yemadhora 10 nemadhora 20 ichatanga kushandiswa munyika munguva pfupi inotevera Zimbabwe Council of Churches inokurudzira hurumende kuti ikurumidze kubatsira vanhu vave kufane nzara mumatunhu eMatabeleland. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Maneru anhasi apo tichikupai zvidzimwe nawo. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moshora zvakanaka.